mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razivisa mapurisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana-siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvekumira kwakaita kunze kuGermany. Tichaunzawa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nezuro rakazivisa mapurisa nezveurongwa hwenhengo dzaro hwekuda kuratidzira musi wa 10 chikunguru dzichinyunyuta nemabatirwo adzinoitwa dziri kuitwa nemutemo mubasa radzo. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti mapurisa atambira tsamba yavo zvakanaka chose uye avimbisa kuvapa mhinduro nekukasika. Vakwanira vanoti vachanosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende pamwe nekumahofisi egurukota rezvekutongwa kwematunhu iro rinoti vari kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe neezrp pavanenge vachiita basa. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakwamira.
Tasvitsa tsamba yedu kumapurisa nekunyunyuta mabatirwo atiri kuitwa mukati memugwagwa. Nokutengesa matirikutamba kuti tiwane mararamiro nekuti nyika yacho neyaoma yakuda vanhu vanenge vachizvishandira. Saka isu semasangano remavhenda tiri kuti isusu tatora tsamba yedu tikanyora tiyakanangana nekuti tivazivise kuti tichange tichifamba mukati mumugwagwa tichimacha kubva pamaofisi edu muna Julius Nyerere panamba 43 topinda muna Rizende Road tobva tatedza Robert Mugabe tosvika pana 40 totena tokudza na 40 tozofamba naNelson Mandela kusvika papalamendi tichiendesawo zvinyinyiso zvedu zvekuti sezvo iri nyika yakaoma taida hurumende chaipindire mukati menyaya dzacho isiye vanhu vashande vararame nokuti zvezimbabwe dzawanda zvakanyanya nokuda kwekukonzerako kumhanyiswa kwavari kuita nekuteriwa zvino.
Muri kutarisira kuratidzira riini uye nguvai?
Musi wa 10 July tichatanga na11 kubva pakona Julius Nyerere na Bank Street pana Rizende panokwirirwa malift ekuairport.
Chii chihombe chamuri kunyanyonyunyuta nacho nekuti tinoona kuti vazhinji venyu vanotengesera migwagwa muHararo nemamwe maguta vanenge vachinzi vari kuita izvi zviri kunze kwemutemo?
Takaenda kukanzuro tikati tipei nzvimbo dzokuti tishandire tisasora tichimhanyisana zvatiri kuita. Kanzuro haina nzvimbo dzokupa vanhu. Vakatiendai kucoca-cola munoinvestigeta. Tikainvestigeta coca-cola kuya tikadzoka neripoti tikavapa tirati onaiko zvivipo maland barons akabata nzvimbo tipenzi zvokuti tishandire. Saka naizvozvo vakangotiziya asi vari kuramba vachingomhanyisa vanhu murodhi. Tikati isusu zviri nani sezvo supaconstitution yedu ichibvumirira kuti tiproteste atine zvinyuto. Tine zvinyuto zvokuti hurumende idzoke idongorore kuti izvo zvavakati kuti vanhu vabve murodhi vanhu vorarama sei. Tombirira kubatana ngunzi here kana tiita sei? Zvichabva kwavari kuti vachatiudza tiita sei. Tapedza kuvapawo magwaro edu.
Vamuri kunyanyonangana nawo mukuratidzirawo mundiani nekuti imi muri kushandisa nzvimbo dzekanzuro asi ndiri kunzwa muri kuti muda kuenda kuparlamendi?
Tine chinyinyuto chekuti tida kunanga nekuparlamendi. Parlamendi iongorore mitemo yedu yetsamba dzatichavanyorera zvokuti mavhenda havasi vapari vemhosva sezvo vati vaibata vovasunga vovaisa maseo zvekuri kunzi mutemo wakagadzirwa kubva kuparlamendi. Saka parliamenti ine ine petition yayo. Ine irikuenda ku government, kadidi government, tichireva kune avo ma ministers anenge akapuwa zvinzimbo. Zvakanangana na minister wenoka ku government. Saka ndo vatinoda kuti vanoona tsamba yavo, ndo vachataura nekanzuru yavo, vapedza kutaura nekanzuru, vozotiudza. Musi watechinzi kuparliament wacho tichida kuti tiripo pane discussa nyaya yedu. Vatipom kana kuti tinge tirimo muparliament tichibvunzawo mubvunzo kuna minister takamirawo takamirira mazeni.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revanotengesera mumigwagwa Survival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Musangano uyo unonzi Bonn Climate Change Conference uri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika dzepasi rino dzidzikise hutsi hunobviswa hunosvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti green gas emissions. Kusakadzikiswa kwemweya uyu kunonzi nenyanzvi kwai kukanganisa mamiriro ekunze. Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dziite mafashanu emvura uye madutu mpengo emepo akaita saCyclone Idai. Mukuziya nezvemusangano uyo wakatanga musi wa 17 uchizopera musi wa 27 mwedzi uno, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLawrence Mashungu.
Ya musangano watiri kuita kuGermany climate change conference. This is a conference inoitwa each and every year around May, June, sometimes in April, and this is a conference which is there to prepare for the main climate change conference inoitwa muna December, because each and every year nyika dzese dzapasi pano dzinoita musangano wegore uya unonzi muchirungu COP. COP zvinenge zvichingoreva conference of the parties. So pa conference of the parties apa nyika dzese dzinenge dzichitaurirana kuti toita sei pamusoro pekugadzirisa zvinoitika pamusoro peclimate change.
Ndezvipi mungape muenzaniso?
Zvingava adaptation nemitigation. Saka pakati pegore tisati taenda muna December for the main conference tinosangana zvakare tichidzeya dzimwe nyaya dzinozopera muna December. Ikoko ndo kunekwa kuzoitwa ma decisions anozonyoreranwa kana pasi kuti nyika dzatenderana na zvakati. Saka panguva dzinedzi tiri yatingati mid session conference yetinoita muna June, then muna December ndo petinozoenda ku San Diego ku Chile kunenge kune COP 25 inoitwa ikoko. Saka ma preparations atrikita kuno ku Germany ku Bonn.
Ko ndiani ane vakamirira Zimbabwe pamusangano?
Right. Nyika yega yega pamusangano ye United Nations Framework Convention on Climate Change. Nyika yoga yoga ine wavanoti a focal person. Sa isusu munyika medu tine vanonzi Mr. Washington Jakarta. Ndofunga munogara muchivanzwa zvakanyanya vachitaura pamusoro peclimate change pa manewspaper kana pa maradio. Saka ivavo vanonzi Mr. Jakarta ndiye ndiwo director ve Climate Change Management Department muZimbabwe. Vanova ivozve vakati miririra muZimbabwe ku United Nations Framework Convention on Climate Change. Saka ndivo vanotungamirira chikwata chiri kuno. Asi pari zvino tine vanhu vakati wandei vangangosvika kudarika kana gumi navaviri. Tine vanhu variko vari ku Department of Climate Change. Tine vamwezve vanobva ku Parliament of Zimbabwe. Tine vanobva ku Ministry of Finance. Tine vanobva ku Forestry Commission. Sezvo munoziva tine vanobva futi kuma departments akawanda wanda because isusu tiri ku agriculture tine ma departments akawanda arimo tine vamwe zvevanobva kuna departments akawanda
ko sei kune vanhu vakawanda kubva kumapazi akasiyana siyana kudai
sezvo munongoziva kuti climate change ino affecta kana kuti haina kungova an issue ye environment chete asi inobata-bata makawanda kungava kuenergy ndofunga makaona mazuva apera kwakaitika cyclone dai chinhu chatarisina kumbogara takatarisira so pane nyaya dzefinance dzinenge dziriko pane nyaya dzezveutano pane nyaya dzezvekurimwa pane nyaya dzetingati kana dzeinfrastructure kana dzamagetsi saka seZimbabwe tinoratidza kuti tinomiramira zvakanyanya nemhaka yekuti vamiriri vedu pachinhu ichi tinenge takati wandei kudarika vamwe vanobva kunyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe asi isusu tinoratidza kuti tine vamiriri vakawanda zvikuru
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLorenz Mashungu vange vari parunhare kuBonn kuGermany naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mapepa nau anhasi. Zimbabwe Independent rinoti hurumende iri kugadzirira kutora zvisiri pamutemo purazi riri kumazowe revaimbove gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Mudaily News mune nyaya yava Nelson Chamisa avo vakadoma makurukota ebato ravo. Mudaily News nekare paramende yashedza gurukota rezveutano vaObadiah Moyo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi negurukota rezvezvirimwa vaParents Shiri kuti vazopindura mibvunzo pamusoro pezviri kunetsa mumapazi avo. MuHerald mune nyaya yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaBiggy Matiza vachiti vachasunga vashandi vanoona nezvekukodzera kufamba mumigwagwa kwemotikari kana kuti VID vanoita zveuori mukupa vanhu marezenzi ekuchaira motikari. MuChronicle mune nyaya yembavha dzanga dziine zvombo dzamisa motikari yekambani yeLobels muHarare dzikatiza nechingwa chinoita marofu mazana mashanu. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vashamarari veStudio 7 muri kutaura naBrian Baloyi. Tangotiwo nditaure panyaya yavo vanoramba vachingotaura nenyaya yezvirango zvakatemerwa nyika yedu yeZimbabwe vachiti zviri kukonzerwa neMDC ndinoti udununu chaiwo hwakasangana neupenzi. Zvinhu zvingori izvi zvinongotaurwa panyaya yezvirango kuti tiremekedzai kodzero dzevanhu, asi unoona mangwana chaivo vanhu vachiratidzira vanofuma vachituma masoja tiende munopfuura vanhu. Munhu angotaura kuti hurumende yakanganisapo, unoona mangwana vachituma masiyai woendai munouraya munhu. Saka nyika yedu yakaoma, iri kutungamirirwa nevanhu vasingazivi zvavari kuita, madofo chaiwo chaiwo. Nongoti nerimwe zuva tichasunungurwa nyika yedu yeZimbabwe. Mwari vari kuzviona, hakuna chisina magumo, zvese zvichapfuura nokuti mawoswera zvakanaka.
Mangwanani akanaka, vashamariri veStudio 7 vateereri vose. Ini ndinokatilamadzwa nevanhu vezana ava kuti nharo dzavanoita handioni dzichivaka nyika nharo dzavanadzidzi. Vanoita nharo zvokuti kana chiri chinhu chitema vangangokuitira nharo chikanzidzichewhite, nharo dzavo dzakaipa, dzinomira zvakanaka. Iye zvanoramba yakapikirwa tikanzi masanctions ari kukonzerwa neminda yakatogwa, asi vachingoudza pachina kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu, masoja akafuura vanhu muna August zvikaonekwa nenyika dzose. Asi vanoramba kuita nharo vachingoti inyaya yekuti MDC ndiye akanokuvira masanctions, asi havasi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Mamukasei vashamarari veStudio 7, uyu munhu anonzi Borusi Ngazi andioni mufungwa make makaita zvakanaka. Ndiani munhu ungatiza musoja muzhira ngosangana nemusoja mutauni wobva wamutiza? Kutoreva kuti iye ari kutoramba kuti kwakapfurwa vanhu asi achiziva kuti kwakapfurwa vanhu. Kwakapfurwa vanhu zvinozikanwa.
Makadiza Nyamushamarari. Zita ndoitwa Ivan V. Ndiri kuno kuSouth Africa. Edwe, ndachikumbirawo kuti vakuru vezanupf vati batirawo masirius. Ndachikumbirawo kuti vati batirawo masirius because zvinhu zviri kuitika nhoroondo dzavanotsanangura vakapuwa mukana wekuvhura muromo hazvisi kufambirana. Tiri kukumbira kuti tiitewo sevanhu vakuru vanditika, uye tinyarane tive nemwoyo wetsitsi wekuziva kuti kune vamwe vana vamwe vanhu vane ramangwana ravakatarisira, kwete kungoziva kutenga micheka nemazambia chete ekudhirowa mapikicha evanhu vanotadza kutunga.
Maskoro sekumhuri Zimbabwe nestudio 7 kutendai nekuti panhau dzechokwadi taatanzwa nekunyepirwa kumwana nevamwe vanhu vanozviti isu tinotonga nyika. Muzimbabwe mwanga mune rusununguko rwavanotaura kuti tine makodzero dzevanhu. Dai studio 7 ichitipfinyira iri muzimbabwe, asi tinotondwa nhau dzechokwadi kubva munyika medu matinova matiki here tichidzinzirwa nedu manyepinuro ekune dzimwe nyika? Zvinoitawo here izvo zvakomana? Kufa kwakaita vanhu musi wa1 August zvakatora masvondo kuti titange kuzvibuda paZBC pachinyepwa futi nhambo yevanhu vakafa. Asi zvinei zvinhu takasunungudzwa munyika kutozvinzwa nestudio 7 nedzimwe SABC dzekusouth africa kuti zvii zviri kuitika munyika mauri, asi munyemuchinzi nyika ine rusununguko. Zvinoitawo here amwana zvekuti vanhu varuma? Anongodawo kutaura zvangu ndechekuti mhuri yezimbabwe chiregedzo yaimuita zvetoitoi munofana nekupfurwa karasikirwa navanhu vakawanda. Ikonomi ndeichaita toitoi, nevanhu vakamuisa pachigaro munangagwa ndo vachamubvisa vana vamasoja. Shamba isusu vanhu zvedu tinongofira mahara akomana tikaziya mhuri dziri nherera ichi. Ndeti kwamufera ndiri paSouth Africa.
Makadi vashamarari vestudio 7. Asi makazvitarisa zvipurezidendi redii ratoti munangagwa rimborimwe nenjere rere, nekuti zvinhu zvanoita izvo hatisi kutomboona kuti nyika iri kuenda nekupi. Yezvino vana vatiri kuzvara, yezvino hapana kana chinhu chiri kumbobuda, kana muzvikoro vana havasi kudzidza nekuda kwenhamo yemari. Iye zvino bhuku 1 rakuita $15, saka apo mabasa acho haasi kuwanikwa. Handizivi kuti tinosvika kupi naye munhu uyu. Ndo zvinokomupa kugara nemasikavha nekunopisa nekunopisa. Ndini Patrick Musipa pandiri pashurugwa.
Makadiko vakuru vestudio 7, ini ndinoitwa Magodo, ndiri kuno kuchipinge kwachipangai. Nhau yerefugees shuwa tinogara navo kudhuze kwedu, but pane zvinotishamisa kumarefugee avekuno. Pane zvirimo utano, zvinhu zvinotinetsa, utano hwavo huchakamira zvakanaka, but kudai hurumende yaikwanisa kuvapawo zvibhorani nekuti mvura ishoma murefugees kembu mutongogara. Mvura ishoma, mateleti amataura pastudio 7 ndakamanzwa nezuro mashoma. Mvura unoona pamuchibhorani kana kuti pamugodhi 1 vachiita laini yekuchera mvura kubva makuseni kusvika zuva ravira usiku vachichera mvura nokuda kwemuchibhorani chimwe chinonga chakavandirwa. Ndaikukumbira zvangu kuvakuru vestudio 7 kuti vehurumende musvitso audio yangu kuti vainzwe kuti zvibhorani murefugee camp zvishoma. Zvinocherwa nevanhu vanokwanisa kusvika is almost 2000. Munoona zvibhorani zviviri, chiona pa 2000 mateka haasi kubuda mvura mugodhi yacho, mvura ishoma. Ndoti zvitaiwa studio 7. Ndini wenyu baba va energy Magodo kuchipinge.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. tinokukoka kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe, uye tinokumbira tinokurudzirawo kuti avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka vatitumirewo pfungwa dzavo. PaFacebook pedu, paFacebook page pedu ndiri kutandarana Takunda Gerald Homwe, Robert Muchandiani, Godfrey Mutsvangwa naStan Matamba nadzo. Chef Chef kumarondera uko wakadini ako, tinotenda nemameseji ako naSister Sara Mazengera. Presa Nathan ari kuseka akembavha dzashandisa zvombo kubachingwa muHarare. Zvinhu zvavo mazvinhu zvavo mayedwe. Topo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemapato anopikisa zvakaratidzira muMalawi neZuro zvichiti sachigaro wekomishin inoona nezvesarudzo munyika iyi, amai Jane Ansa vasiye basa. Varatidziri ava vari kupomera amai Ansa mhosva yokubatsira mukubasarudzo yakaitwa musi wa21 Chivabvu gore rino. Muguta reLilongwe varatidziri vakapinda nezvechisimba mumahofisi ehurumende vachipunza mifananidzo yomutungamiriri wenyika vaPeter Mutharika. Nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzapamidzira nguva iyo Russia icharamba iri pasi pezvirango pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kumabvazuva kweUkraine. Pamusoro pezvo, European Union inoda kuti Russia ishande nayo mukuferefeta kudonedzwa kwakaita ndege yekuMalaysia yakange yakatakura vanhu. Zvirango izvi zvapamidzwa kwemwedzi mitanhatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 chauyisa kuAmerica vechidiki vanobva kuAfrica vanopfuura mazana masere. Umwe wevechidiki ava anobva kuZimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kuZimbabwe kwakabva vechidiki makumi mana nevaviri. Vachere vanova munyori wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachange vari muAmerica kwemasvondo matanhatu, uye ivo vanoda kutarisisa zvedzidzo kuti vaone kana Zimbabwe ingakwanisawo kutevedzera nyika yakabudirira seAmerica. Tabata vachere kuti tinze nokushanya kwavo.
Takauya kuno kuAmerica isu vatungamiriri vechidiki vanoita zvakasiyana-siyana vemabhizinesi vechiviki vechileadership muZimbabwe. Takauya kuno kuzosanganawo nevagari vemuno muAmerica tichidzidzawo mararamiro avanoitawo nemaopportunity nekupanana pfungwa maererano nekuona kuti ivo vanozvigonawo sei zvimwe zvacho, uye tingaendawo kumusha tikakwanisa kunge tichizviitawo here zvokuti nyika yedu ienderero mberi senyika yeAmerica inowanika iri pamberi panyaya dzebudiriro zvokudai.
Chirongwa chakakuunzai kunoku ndechipi?
Chirongwa ndeche wechidiki wemuAfrica chinonzi Young African Leadership Mandela Washington chemuna 2019, asi chirongwa chinoitwa makore ese apo vanosarudza vatungamiriri vechidiki munyika dzese dzemuAfrica vachiunzawo kunoku kuti vachisangana nevamwe vemuno muAmerica.
Makauya muri vangani?
Kumusha takabva tiri makumi mana nevairi vanova 42. Takauya tiri pamwe chete, asi zvaizoenderana nekuti vanga vachaiswa vachanogarawo mastate api.
Muchagara zvakadini?
Tiri muno kwemasvondo anokwana kuita matanhatu, asi tiri kwakasiyana-siyana kudaro tiri mumayunivhesiti akasiyana. Tichazosangana mumazuva matatu ekupedzisira muguta reWashington DC. Tose wemuAfrica wechidiki wese vakaunzwa, vatungamiriri wechidiki wese vemuAfrica vakaunzwa, tichazosangana muWashington DC kubva musi wa 1 August kusvika musi wa 3 August.
Vachere, chii chamunotarisira kudzidza kana kuti kuwana murwendo rwenyu urwu?
Ininya yangu zhinji inonyanya kubata kunyaya zvedzidzo. Tichitarisa kubudiza kwakaita America panyaya dzidzo, tichitarisa ma subjects akaita zvoumi chaizve na science and technology. Ndizvo zvandichanyanya kunge ndichitarisa izvo kuti tione kuti chii chinoita kuti vange vachikwanisa kudaro zvii zvibatsiro zvavainazvo. Uye tinokwanisa here kuti tikaenda kumusha zvinhu zvakadaro tinge tichizozviimplimenta kuita kuti nyika yedu inge ichisumukirawo ichienda mberi kunyange munyaya dzescience and technology idzo dzakadai.
Kusvika pari zvino vachere, matambirwa zvakanaka here, muri kubatwa zvakanaka here?
Tinotenda zvikuru hurumende yeAmerica nekuti bata kutitambira nemufaro. Nhasi uno tatotumirwa mashoko kubva kune mutungamiriri weAmerica waDonald Trump. Watotipa magwaro ekuti chingamidza zvikuru vachitapa on behalf of American citizens vese vachitishuvira kugara zvakanaka, uye ndo hurumende yavo iri kumhanyamhanya kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatira zvakanaka mumese matiri kugara kumayunivhesiti. Ndo iri kumhanyamhanya kuti zvese zvinge zvichifamba zvakanaka. Tiuyezve tichazenge tiri kupa tichasvika kuWashington DC tinoemba tichasangana even nekwatiri kumaprovhinsi nevakuru vehurumende vachone tichikurukura zvakawanda zvinoita kuti kudyidzana kweAfrica pamwe neAmerica kunge kuchienderera mberi.
Ava vanga vari munyori wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuKansas City muno muAmerica neStudio 7. Pera regati mbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razvikisa mapurisa nezvorongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.